Nochiro chakanaka
tese tinorida kwazvo
sanohari
tengwikwete chipo chatevo Jesus.